muZimbabwe woga woga samatarisiro atinoita unozvitambira namaoko maviri nokuti izvi zvakubuda pachena kuna avo vamwe vanga vachifungidzira kuti idambi kana kuti dzingava politics. Kuno munhu woga woga akapiwa paakapiwa ipapo tikatora pachirungu kuti kumaA1 hazvirevi kuti munhu ndewe ZANU-PF ndewe MDC as long achingori munhu akapiwa ipapo akunzi apa ndepako zvisinei nepolitics. Zvakutotaura kuti kana chero munhu wanga auna vakadzi 20 pachivanhu chedu listi iyoyo inenge iripo futi pamagwaro avo kuti panapa ndepaningi 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 zvingodaro zvingodaro. Saka Zimbabwe inozvifaririsa zvikuru uyezve ngatirangarei kuti population yakawanda muZimbabwe iri kuko kumpreserva kwakusina atingati pachiri kumatitle deed sezvanga zvichiitika mutaundi. Saka namanzwi mashomanene zvinoratidza kuti Zimbabwe muAfrica yatori mberi mberi nenyaya yekurekogonaiza kuti uyu munda uyu ndowani kana kuti apa ivhu iri nderani.
Vachitambara, munoti iwo nedanho iri pamwe nemashoko ataurwawo navachirumanzi?
Chetanga tingati danho rakanaka zvaro asi ndozvazvichikurudzirwa kunzi atleast pave nesome form of tenure. Of course hatisanida kwanisa kuvaongorora kuti ndione kuti akanakire chii but atinge tise value zvinhu zvakatinakei. Asi makaonawo kuti hongwe mabhengo angu achida iye nyaya yetenya yesecurity yeland kuti inge ichigadziriswa but chandasidangotanhu chekuti capacity yemabhanga muZimbabwe kuti vakwanise kunge vachinyatsa kukweredesa mari kune mafarmers irevit limited nenyaya yeliquidity and cash shortage yatinayo muecoronomy. Saka ipapo ndo pane dambudziko guru panyaya yecapacity yemabhanga kunge achikwanisa kuinvesta mari dzavo dzandii onomugaranga yemuno pano inonguva nekuti mafinancial financial system emuZimbabwe ipenyani takaona mabusiness banks ane matambudziko akawandisisa kunyanya kukonzerwa nenyaya dzemananteko anonzi bhadharinga manantekoming loan basically maloans anonge akapiwa vanhu vachisakwanisinge vachibhadhara saka zviri kuaffecta soundness nehealth yefinancial system.
Vachirumanzi,
ndofunga zvinotaura shumba zvinenge zvakangofananawo nezvandataura. Dambudziko ravataura hongu of course ndo rakangosesana nenyika yenyaya yezvemari but now iroro haisi hayo objective yanga yakanyanya kuseterwa nyaya yemagwaro akazopiwa nenomukuru wenyika aya asi ishu yanga ichida kusolviwa iishu yokuda kuchiratidza kumunhu wese pasi rese kuti ichi chinhu chatinoti ivhu ichi ndeche munhu mutema.
Vachitambara, pakanga paine dambudziko rekuti vemabhanga vairamba kuti havana chibatiso chavanenge vachiwana kubva kuvarima, mungaona here vachizokwanisa kucherechedza chibatiso ichochi chavepo ichi?
Ipabanzinechokutandisisanetshuwa kuti vemabhanga ava vakambenge vaconsultwawo here nehurumende terms of kutwatswa kwazoita iyo nyaya yemapenita atizaoneza masetlement penita aya nekuti nomali tinetitarisira kuti kana vemabhanga vanga vari involved muprocesi yacho then zvinoreva kuti zvinogona kubvisa chimwe chimhinganipenisa chida kumafamazi ange asingawani mari kumalonzi asi kana vemabhanga vanga vasiri involved zvinogona kuita kuti tisapedze chimhinganipenyi ichochicho.
Vachirumanzi, mungaona paine dambudziko here?
Ndinogona kubvumirana nazvo asi dambudziko riripo ndorokuti kana pasina will power within mainstitutions emari yayaya ndo pane dambudziko. As long mabhanga iyawo vakawanda vari varungu savaridzi definitely tichaita dambudziko nokuti hakuna murungu akambozofarira chirongwa ichechi chiland reform